vaskureswa jaji pakuti vana rokuda kutorerwa minda kana vasiri kuishandisa. Asi panofanira kuva nehwaro hunoitwa kuti zvionekwe kuti munhu ari kutadza nemhaka yekushandisa munda uyu. Tikangoti chero munhu atadza kushandisa munda ngaatorerwe. Tinokanganisa patakanyora bumbire iri takazova kuti state inogona kuita zvainoda ikatorera vanhu minda. Saka takaprotekta vanhu constitution kuti vasatorerwa minda pasina matanho anotevedzwa okuonekwa kuti zvambofamba sei kuti munhu atadze kushandisa munda uyu. Iyo zvino munyika medu ikonomi yakaoma, mari haisi kuwanikwa kumabhengi, saka vanhu havasi kugona kunokwereta kuti vadivelope minda yavo. Ende hakuna munhu ane cash, mari yose yaiva navanhu pavakapiwa minda yakatsvairwa pahyperinflation. Tikasiya judgment iyi yakadai, hakuna munhu angaita safe kana tikawana minista ane utsinye. Munhu wese anogona kungoterwa minda vachingoti hausi kugona kushandisa, nokuti measurement yekuti wagona kushandisa ndeipi inopuhwa nani, zvese izvozvo hapana ari kutaura.
Asi vamwewo vasingatenderani nepfungwa dzenyu vamangwana vari kuti vamwe vanhu vakapuwa zvikwereti vakatadza kudzosera. Nekudaro hatingatarisire mabhengi kuti arambe achipa vanhu zvikwereti vasingakwanisi kudzorera.
Kune vashoma vakapuwa mari vakatambisa, asi vazhinji vakaita chipo chokurima. Asi iko zvino kurima kwacho profiti shoma ndochokutanga. Chechipiri, pamakore 4 apfuura mari anga achiita kutinyima mvura anongotipa shoma shoma yekuti mukasafa. Asi yekuti urime gokoha yanga isingawi. Segore rapera mvura yakapedzisira kuna muna December. Gore rinoti ratatowanawo mvura iri nani yekuti unoti munhu ngaakohwa. Asi zvino panguva yacho yatawana mvura mabhengi anga achiramba nemari.